PDK Music.
Your PDK. Yes, I know. Nubu, we man off. Baby, ndaguloga mukati meka liru hati kangu sagaziwa kuti it's not a joke. Mwa musiru doru nonaka, mwa musiru no shata, mwa musiti chatombo ita broke. Baby, uri mwa wangu baby, nichagula every day. Nino kuti wangu, bati mwa vama umu is not an easy jam. Ziva icha uyangu wa ye kuneta na ino. Zimwe hama zicha ku advisor po. Gwarira shamwari zimwe zicha kutita no. Badi wewe usazofunga slow. Anzi pasano. Bango nerako, bango nerako. Pagukanda nano. Ziva nzira yako, ziva nzira yako. Baby, uri mungu wangu baby, nicha kuna every day. Nino kuna wangu, badi mungu vama umu is not an easy gen. Saruza iwe pane vanhu miriani. Usazo chinja makala kunge kamiriani. Ndichachiva iwe chete kwete materiali. Dadane nini every situation. Pasinu zvacho woto medza kongireti. Ndikutipe kumastisi kwa chakusi safe. Usata mbotka zako kuchenuka muchimbumu. Bora racho harisi kutambirwa mutefu. Baby, uri mumwe wangu baby, nichakuda every day. Ndinokuda wangu, bati mungu vama umu is not an easy gen. Uri mumwe wangu, uri mumwe wangu. Kati meka liru hati kangu saka siwa kuti it's not a joke. Mwa musiru doru nonaka, mwa musiru no shata, mwa musiti chatombo ita broke. Baby ziva icha uyangu wa ye kuneta na ino. Zimwe hama zicha ku advisor po. Gwarira shamwari zimwe zicha kutita no. Badi wewe usazofunga slow. Anzi pasano. Bango nerako, bango nerako. Pagukanda nano. Ziva nzira yako, ziva nzira yako. Baby,